Zvichitevera kuchema chema kukuru kwakabva muvana veZimbabwe pamusoro pemitero inonzi yawandisa iri mubhajeti regore rino, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vakazivisa nezuro nezvematanho ekubvisa mutero wevalue added tax kana kuti VAT pane zvinodiwa nemunhu zuva nezuva zvakaita sechingwa, mukaka, mafuta ekubikisa nehupfu. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaoni mitengo yezvinhu ichidzikiswa nekuti paburitswa gwaro.
Zvinogona kuonekwa navamwe vanhu sokuti zvokwadi zvinhu hazvisi kuzokwira, asi kana taakutarisisa maitirwo anoitwa bhizinesi, zvinhu muzvitoro hazvingokwidzwi nemitero chete. Saka kubetsera kwazvo nokusabatsira kwazvo zvichaonekwa nenguva inotevera, nokuti vamabhizinesi vakaona zvichivagozhera vanongowedzerawo mapurize acho, vakaona zvichinyanya kuvagozhera zvekare vanongodzinga vanhu mabasa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira muzvare Happiness Dzengeni vanotiwo matanho akatorwa nezuro namuzvinafundo Mutuli Ncube anoratidza kuti pachine mukana wekuti hurumende inoteerera zviri kubva muvanhu, asi vachiti havaoni zvichimisa kukwira kwemitengo yezvinhu.
Izvi yes zvakanaka, asi zvinozongoita kuti mitengo ikwire exemption inoreva kuti manufacturer vanogadzira maproducts avo vanocharja VAT pavanoicharja. Saka chicho zvinhu zvichangokwira, asi zvichangokwira nepashoma, especially pane zvinhu zvakanzi exemption. Zvakanzi zero rated ndo zvisingakwanise kukwidzwa nokuda kwekuti panenge pasina VAT inochajwa, but kana pane exemption zvoreva kuti vanoita on input.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University Professor Gift Muganu vanoti vakagara vayambira hurumende kubva gore rapera padzikwa bhajeti iri kuti mitero irimo ichaomesera veruzhinji, asi vachiti dambudziko nderekuti hurumende haina vainoteerera.
Ivo pavaita VAT tiri kuzvibudisa mugame taker. Saka even ivo vamutori nyoyo vangaisira kuti mari yerevenyu yebhajeti, nekuti matax avo angaita mashoma, nekuti kana makambani avhara mari yevashandi yainonzi pei havachaiwani, ma2% yavaiwana havachaiwani. Saka kwaa kuri kungozvikomitira suicide kwavanga vaita. Saka tinozongotenda hedu kuti kana munhu anga aheduka akazotendeuka kuti mari ngaakudzwa, asi zvinonga zvakaipawo tiitira nharo nezviri zvisina basa rese zviri pachena kuti muregion pasi rese zvinozivikanwa kuti mabasic commodities haiswi VAT.
Asi vaNcube vanogona here kungomuka vachiti vave kubvisa mutero pane zvimwe zvinhu, tichiona kuti bhajeti ra2024 rakapasiswa neparamende. Muzvare Dzengeni vanodzoka vachiti
panyaya yekuti vangadzokere kuparliament, aiwa havacharudzokere kuparliament, izvi zvatax administration nokuda kwekuti last week tinoona kuti veZimra ndo vakabuditsa mafambiro route to market regulations, ende ndo vachange vachizobuditsazve mutemo wekuti vave vanokwanisa kuti izvi zvitore legal effect under ZIMRA. Hazvidi hazvo parliament.
Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change muparamende vaClifford Sachiwayo vanoti mutero uyu unogona kubviswa kuburikidza nemutemo unoshanda kwenguva pfupi kana kuti statutory instrument, asi vachiti zvinozongosvika chete kuparamende.
Ichazongosvika kuparamende kana paramende isina kufara nazvo statutory instrument, inobva yapa inonzi adverse report. Kana yafara nazvo inobva yaita okay zvinenge zvaitwa zvacho. Asi mukatarisa vajonga ndo zvatakataura, ndo zvaitaura vanhu kuti aiwa mamirire zvinhu handiwo anofanira kunge achiitiwa.
Vanokokerawo nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito Garepi vanotiwo vachitarisa mashoko akaburitswa navamutuli Ncube nezuro, hapana panoratidza zvapo kuti vari kuda kuchinja mutemo weFinance Act.
Obviously mutemo wese unoitwa kuparlament. Yeah, so tinotarisira kuti minista kana vane mamwe maobservations avanenge vaita vachadzoka nomutemo wacho vachizomutura kuparlamenti. Sokuona kwavanenge vaita ndo mazivira andinoita, but again handisati ndapaona panoratidza kuti vangangochinja without following that due process.
Mugwaro ravakaburitsa nezuro iri vaNcube vakazivisawo kuti zvimwe zvakaita senyama, mupunga, sipo yekugezesa, sipo yekuachisa, mushonga wekugezesa mazino nemafuta ekuzora. Zvakaendeswa kuchikamu chinobvumidza kuti zvikwidzwe mutengo asi nemari iri pasi pasi. Gurukota rezvemari rinonzi rinobvumidzwa nemutemo weFinance Act kutora matanho akadai. Bazi rezvemari rinonzi rakaumba komiti yainzwa zviri kubva muvanhu nevemabhizimusi pamusoro pemitero mitsva yakadzikwa kuburikidza nebhajeti ra2024. Svondo rapera, Zimbabwe Revenue Authority yakazivisa nezvematanho matsva anobvumidza chete vemahorosero vanotera mitero kuti vatenge kubva kune vanogadzira zvinhu. Asi pasi peshanduko yakaziviswa navanxube nezuro vezvitoro vane magwaro ekutera kana kuti emitero vakanyoresa nevat vanonzi vave kubvumidzwawo kutenga kubva kune vanogadzira zvinhu. Hurumende inonzi nevamwe iri kutsvaga mari nedemo izvo zvakaita kuti idzike mutero wevalue added tax wezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% pamusoro pemimwe mitero yakasiyana-siyana yakaiswa muzvinhu. Asi vanobhadhara mutero kunyanya vashandi vari kuchema kuti mihoro yavo haisi kukwira zvinofambirana nemitero yavari kubhadhariswa.